executive order has signed one at Trump in equity limit my rights in my social media companies so that they can get into trouble kinda like censor my groups or messages they feel are incorrect or spreading information. Twitter yakaita an fact check warning pama tweet at Trump maviri saka not vakadaro zvakamboa saka this is his way which I get back at them.
Zvinogona here kupindira munyaya dzezvemedia sezvizvi?
Zvinogona, the problem is executive order yasaina really haina any power to it because it's a federal law. So executive, the president agone kungopinda achichinja federal law, things at the federal level. Zvinofanirwa kutoenda through the courts and then Congress has to make it law. So at this point, it sounds kunge zvinotyisa but hazvina hazvo any weight.
Kusaina kwavaita uku, savari kuda chii? Savari kuda kuti chiitwe nemasocial media companies awa chii?
Chavangoda, I guess his main problem is kuti he feels kuti just because ivo vakanzi zvavari kutaura hazvisi zvemashuwa, then he feels kuti tech companies are now in control of the message, which zvinotofekesa because zvaari kuita ndizvo zvaari kuaccusa my tech companies of doing.
Saka imimi sokuona kwenyu munofunga kuti makambani esocial media achadini nenyaya iyi?
Izvozvi Twitter is has actually doubled down on the efforts to expose my incorrect facts and tweetwa naivo President Trump. And at this point, social media companies, I feel kuti vachatongokamba vachiita push back against this executive order. Executive order, you know, pesana ne America's First Amendment rights, freedom of speech.
Izvi zvaitwa izvi zvino affecta vanhu, zvinobata vanhu sei mukushandisa kwavo social media? Chii chatinotarisira kuchinja?
Executive order yawe ikabudirira, in terms of isusu my users, it won't change much in terms of information yatinoisa. Zvichachinja is at the ningiriki, at the social media company level, ndo vanenge vakuita having to go through information yachona vachiona kuti okay, what are we going to leave for social media and users shabisa, so to protect themselves, because right now all social media companies very protected under a law yakapaswa muna 1996 inonzi yanzi section 230 the Communications Decency Act, yekuti they cannot get into trouble over what other people post on my social media platforms avo. More impossible kuti vanhu vasangopotsa-potsa zvavanoda.